manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 12/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichaita nerumwe rutivi tinoona kuti government iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika. Nokuti isusu tese hurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscourage payment yemadividends.
Matanho ekudzikamisa upfumi akatorwa nehurumende svondo rino atanga kuvhiringa mashandiro emamwe makambani uye mamwe akaita seDairy Board azivisa kuti ambomira kupa vanhu gohwo pamari dzavakasima mukambani iyi.
Tamuka makuseni nhasi tichigadzirira kuenda kuare tikazonzwa kuchinzi mapurisa aenda naye kubva kwake tikazotevera vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko.
Nhengo yeZANU PF waSibeth Musengezi vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakadhi reZANU PF mushure mekutiwo mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatora chigaro zvisiri pamutemo vomuiswa pamberi pedare. Bazi rezveutano rinoti kwafa vana vanosvika gumi nevanomwe pari zvino nechirwere chegwirikwiti kwamutasa kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Matanho ekudzikamisa upfumi akatorwa nehurumende svondo rino atanga kuvhiringa mashandiro emamwe makambani uye mamwe akaita seDairy Board azivisa kuti ambomira kupa vanhu gohwo pamari dzavakasima mukambani iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Makambani akawanda munyika atanga kutora matanho ekuzvichengetedza kubva kumatanho akatorwa nehurumende anonzi ndeyekudzikamisa upfumi, asi nyanzvi dzichiti matanho aya ari kutovhiringidza zvino. Muchiziviso chayo kumusika weZimbabwe Stock Exchange, Dairy Board iyo yange yakaronga kupa gohwo kana kuti dividend kuvanhu kana makambani akasima mari dzavo mukambani iyi kutanga mangwana, yazivisa kuti yambomira kuita izvi nekuda kwemutemo wakadzikwa nehurumende svondo rino. Rekambani iyi rati raona zvakakodzera kumbomira kubhadhara gohwo kuvanhu vakasima mari dzavo mukambani iyi senzira yekuchengetedza mari yekuti kambani irambe ichiita basa. Kambani inotenga shuga yetonga Dulet yazivisawo kuti yambomira kubhadhara varimi mari shuga yavo isati yatengeswa kana kuti advance payment pachirungu, zvichitevera matanho akatorwa nehurumende. Muchiziviso kuvarimi nhasi, mumwe mukuru wekambani vaJames Bowmaker vati mari dzavaishandisa kubhadhara varimi dzaibva kuzvikwereti uye kumiswa kukwereta kwavakaitwa nehurumende pavasiya vasina rimwe zano kunze kwekumira kubhadhara varimi. Zvinhu zvinonziwo hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe Stock Exchange, uye zvinonzi kubvira paturwa matanho aya nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumakambani akawanda. Vakudzigerede vanoti zvinhu zvaita manyamamire nerongo uye nezuro chaiko vakarasikirwa nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana pamari yavakasima mumakambani ari paZSE.
Izvi zvikureva kuti vanhu vakawanda vaita yatingoti wait and see approach. Vanhu havasi kuda kutenga, havasi kuda kutengesa, vangomira. Asi tikona kuti izvozvo zvazvaafecta mastocks edu isusu vakainvesta, ndatoona kuti value yangu yadzikira chaizvo chaizvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru weZSE vaJustin Bhoni sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai, kambani yekuSouth Africa yeGCR inoti njodzi yokuita bhizimisi nemabhanga muZimbabwe yawedzera kubva pachikamu chimwe chete kusvika pachikamu 0.75 nekuda kwematano akatorwa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vaudze Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani ndozvinoitika kana hurumende ichigadzira matano isina kugara pasi nemakambani, vashandi nevanhu vakasiyana-siyana. Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze magungano akaita setripartite negotiating forum, avo vati anofanira kugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika. TNF igungano rinosanganisira hurumende, mabhizimisi, vashandi nevashandirwi, rakaumbwa kuti rizeye nekugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika.
Hurumende haitrust business, business haitrust hurumende, vashandi haatrust. Zvinoreva kuti nyika haifambi kana pasina kubatana, pasina maonera pamwe. Tisingaiti zvinhu zvedu pamwe chete tichionesana, zvinoreva kuti uyo anongomhanyawo achitabarira mhanya akananga kwaananga, uyo achimhanyawo barira mhanya achienda kwaanoita kwaanenge achienda, zvongoyongoyemaura mombe, hapana chinobuda kana zvakadaro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vatiwo kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya iyi, vanhu nemakambani akawanda vachabvisa mari yavo munyika vachinoisima kunze kune dzimwe nyika.
Tichishandisa nerumwe rutivi tinoona kuti government iri kuto iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika, nokuti isu tese hurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscourage payment yemadividends. Izvozvo zvichizokonzeresa papa mberi apa kuti mashareholders atange kutora mari dzavo vachiendesa even outside the country.
Vatiwo havaoni vekunze vachiuya kuzosima mari munyika iyo vasingazive kuti remangwana rinenge rakamira sei. Mapato anopikisa vemabhizimisi pamwe neveruzhinji vari kuchema kuti matanho ava munangagwa anonzi measures to restore confidence, preserve value and restore macroeconomic stability ari kutovaomesera zvakanyanya pachinambo chekugadzirisa zvinhu. Vamunangagwa vakatora matanho aya vachiti pane nhunzvatunzva dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro dzichishandisa vemabhizimisi. Hurumende inoti matanho aya achabviswa kana zvinhu zvichinge zvagadzikana, asi haina kutaura kuti inotarisira kuti izvi zvichaitika rini. Gavhuna weRBZ vaJohn Manguja vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti matano aya anorwadza asi zvakakosha kuatora, vachiti zvichaitwa kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengu yeZANU-PF waSibethi Musengezi vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakadhi reZANU-PF vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi. VaMusengezi vakaendesawo vakuru vebato iri kumatare edzimhosva vachiti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa havana kutora chigaro pachitevedzerwa mutemo webato pakabviswa pachigaro nemauto mushakabvu vaRobert Mugabe. Asi munyori wezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 nezuro kuti vamunangagwa vakatora masimba zviri pamutemo. Vamwe vebato reZANU-PF vanotiwo vaMusengezi havasi nhengo yebato iri. VaMusengezi vanoti nhengo yakakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMusengezi vaXobani Stole.
Tamuka makuseni nhasi tichigadzirira kuenda kuHarare, tikazonzwa kuchinzi mapurisa aenda naye kubva kwake. Tikazotevera vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko. Vakazviita izvozvo tisati tasvika, tikazosangana navo nzira. Asi vanga vafona ivo mapurisa vachiti tinosangana kukoti, tamukira koti ivo vakazomhanyira uko tisingazivi. But zvisinei tikazoenda kukoti kwacho, there were so many delays kuti titange kwanga kune basa rakawandisa chaizvo. Tikatanga na2 patakatanga na2 tichitaura nenyaya yepain, zvazoitika ndezvokuti purisa arive ndiye investigating officer, yatora stand achitaura mareasons why bail should not be granted.
Anga achiti kudii chaizvo?
Mareasons ake ndokuti Musengezi vakamutsvaga kunzvimbo dzakawandawanda chaizvo vachimushaya. Adresi iyoyo yavakazoenda nhasi vanga asingaioni, nekuti yasaini yaswa business interest in South Africa. Saka akapiwa bedi ari munhu anonyangatika asingauye kudai.
nyaya yacho iri kuenderera mberi mangwana nato.
Saka nyaya vanga vachimisirwa mudare apa nhasi ndeye kuti kudii chaizvo?
Mtsengezi akaita nhengo yezano pevhu sure izvo, sezvo anga ari munhu asingagari kunzvimbo idzodzo dzokutaura. Saka ndonyaya yatiikuda ndonyaya chaiyokunzi akaita nhengo yezano pevhu sure izvo. Iri iyo nyaya iri kuhigh court pacivil case yamtsengezi versus the president of zano pevhu and for us.
Saka ima hamuna kupuwa mukana wekuti mupe udiviri yenyu apa nhasi?
Nhasi hatina kuwana mukana wacho, tichazoupiwa mangwana.
Gweta ravamusengezi vaNgobani Sithole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rinoti kwafa vana vanosvika gumi nevanomwe pari zvino nechirwere chegwirikwiti kwaMutasa kuManicaland. Mashoko aya akaburitswa mumashoko kuvatori venhau nezuro. Vamwe vana makumi masere nevaviri vanonzi vainge vachiri muchipatara. Zvinonzi pavana vakabatwa nechirwere ichi vose vapfumbamwe vavo ndo vakabayiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti. Hurumende inoti yatoparura chirongwa chekubaya vana vose mudunhu iri nhomba iyi kubva pamwedzi mitanhatu. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba vachiti gwirikwiti handi chirwere chitsva munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano hwevana vari mukoti wevana vadiki vachishanda nesangano reDoctors Without Borders vari kuSouth Africa, muzvare Rosemary Maravanyika, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Gwirikwiti chirwere chinobatwa nevana kazhinji, nevamwe vanhu vakuru kana vasina kukwanisa kuribata vachiri vana, rino vanokwanisa kuzoribata mukati mekurara muupenyu hwavo. Saka gwirikwiti iri rinokonzerwa nedamba kana kuti virus rinobata vana sezvandamboreva nevamwe vanhu vakuru. Asi kana vana vachizvarwa, pavanozvarwa pavanosvika pa9 months vanobayiwa, zvinoenderana nekuti vana vari kunyika ipi, vamwe vobayiwa zvepa12 months. Zvokazhinji zvomira zvakadaro. Kana rabata mwana kazhinji tikaitsirerekere tiri kuvana vaduku, vanokwanisa kupiwa mubhedha muchipatara kwatinoti kuadmitwa. Kana vaadmitwa imomo vachange vachipiwa mishonga inenge ichiburikidza nemadhiripi akasiyana-siyana. Kazhinji kacho nekuti idzise temperature, vamwe vanokwanisa kunge vachipiwa mishonga malotion yokuzora. Vamwe vana kana temperature iri nani, iri yakadzikira, iri panotarisa kwene netemperature kwayo pavana, vanorapwa vari kumba. Vabereki vanobva vadzidziswa kuti vana vanofanira kugezeswa nemvura inodziya. Mumba mavanenge vachigara hamufaniri kunge muchipisa zvikuru. Munofanira kunge muchivhurwa mahwindo, vana vachipuwa kudya kwakanaka kunoita kuti vakurumidze kupora.
Zvinoitwa kuti vana vasabatwe negwirikwiti zvii?
Kazhinji kacho nemazuva ano atiri kurarama, vana vakaira vabayiwa pa9 months nepa12 havasi kuzowanikwa vachiita gwirikwiti racho.
Ko, vana vanonzi havabayiwi vemamwe machechi-chechi anoramba zvekurapwa kuzvipatara izvi vanoponawo sei pagwirikwiti apa?
Sekuziva kwedu kazhinji kacho vanongoriita gwirikwiti iroro kana variita vane mishonga yavari kuzorana ikoko kumakiriki avo. Vamwewo ndo vanozomhanyiswa kuzvipatara kwedu kana vaonekwa kuti vaona kuti havachazvikwanisi. Wotoona kuti mwana anga aita gwirikwiti riya rachoita mapundu akaita makuru achibuda mvura, mwana anoita inonzi dehydration, kurasa mvura kuburikidza nemaronda. Saka ndopo vanozomhanya navo vobva vabatsirwa nekuiswa drip kuitira kuti mafluids kana kuti mvura iri mumiri inofanira kunge ine munhu inenge yadzikira, mukuburikidza nekutariswa nana chiremba kuti chii chinenge chashota pamwana.
Ndopedzisirawo nekutsvaga kuti rinotapuriranwa zvakadii zvariri kunzi rinobatwa nevana kudai pavanoenda kuzvikoro nekunotamba apa?
Kazhinji kacho mwana ndopandati paya anonogara kana ari kuchirapirwa ari kumba, zvakutoreva kuti zvoni achaende kuchikoro maybe 14 days kusvika apedza mushonga wanenge apiwa.
Vanga vari nyanzvi muutano hwevana vari mukoti wevana vadiki vachishanda nesangano reDoctors Without Borders vari kuSouth Africa, muzvare Rosemary Maravanyika, vachitaura parunhare vari kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe varairidzi vanoti vana vavo vave kudzingwa kuzvikoro nekutadza kubhadhara mari vachipomera hurumende mhosva yekutadza kuzadzikisa chivimbo chayo chekuvabatsira kuendesa vamwe vana vavo kuchikoro senzira yekuti vasarambe vachiramwa mabasa kana kuti incentive. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muna kukadzi gore rino, hurumende yakavimbisa kuti ichange ichibhadhara vana vatatu pamhuri ine varairidzi mari yechikoro. Panguva iyi, hurumende yakavimbisa kubhadhara mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika, zvikoro kana kuti 20,000 pamwana. Asi mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, vaObed Masaraure vati hurumende yakatadza zvachose kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Hurumende yedu yatora mukombe wekunyebera vanhu vanoishandira ichiita humbimbi ndoga nekuti yatungamirirwa nevanhu vasingakoshese maworkers. Nyaya yemaschool fees ingadai yakabhadharwa kare, asi tinototarisa tichitiona tichinyora samba kuna vamutori mwuve votipindura vachiti nyaya iyoyo tirikugadzirisa matemu mairi mari haisati yabhadharwa. Maticha ari kutambura vana vechikoro varoramba vachidrop out. 50% vakatadza kunyora mazamanishon last year. Over 600,000 vakatadza kunyora mazamanishon. Vana vazhinji vari kudzingwa muzvikoro. Zvinokufadzai here? Nyika ingavakwe.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revadzidzi reprogressive teacher union of Zimbabwe, Dr. Takashira Zhou. Mutungamiriri wesangano rezimta vaRichard Gundani vanga vasati vapindira mubvunzo pavatavatumira. Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatendedzwi nebazi rezvidzidzo yepasi munyika. Asi vamwe vataura vasingadi kutaurwa mazita avo vati vari kudzinga vana ava nekuti havana chivimbo chekuti hurumende ichabhadhara mari idzi sekuvimbisa kwayakaita. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Nuve vange vasingadairi nhare yavo kana kutinzwe divi ravo. Mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ndeyebazi rezvevashandi vehurumende. Munyori mubazi iri ambasada Jonathan Utaunashe vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Vadzidzisi vazhinji kunyanya vane vana vanogara kuzvikoro vanoti vari kurwadziwa kuti vana vavo vakadzoswa kuchikoro vatova nemavhiki maviri vachirasikirwa nenguva yekudzidza hurumende isiri kutaura kuti ichabhadhara mari idzi riini. Hurumende yakamboti vana ava vakawandisa nekudaro ichatora nguva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kunyunyuta nedanho rekanzuro yavo rekuda kupa rimwe basa rekutakurwa kwemarara kumakambani akazvimirira oga sezvo iri kuti yaremerwa nemutoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kusatakurwa kwemarara kwave kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi sezvo zvichigona kupa kuti zvirwere zvitange kupararira imo muzvipatara musina mishonga. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reMutare Residents and Repairs Association Mura, vanoti havazi kufara nekukundikana kuita basa kuri kuitwa nekanzuru.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti guta ranga richinzi rinoita number 1 pakuchena ende rane new management rosvika pakuita uchapa hwakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugare wemumusha weZimta vaMoses Semwayo.
Vagari vemu nzvimbo dzekuZimuta nedzimwe dzakatenderedza guta reMutare havasiri kufara nokusatakurwa kuri kuitwa marara sezvo zvinozokonzeresa kurwara kwavanhu uyezve kuti nzvimbo dzinenge dzisina kuchena zvakanaka.
Mumwe muzvina bhizinesi wemaMutare vaObey Hove vanoti kanzuru inofanirwa kugadzirisa motokari dzayo dzakafa yotakura marara kwete kuda kubhadhara vamwe vanhu.
Ndaa yekuti kanzuru iri kuti mota hapana, handisi kuziva kuti hakuna here service and maintenance kukanzuro kwacho. Zvaakutoda kuti kana zviri kureva kuti vapinze maprivate players zvitori nani vandonge vachikwanisa kuvabhadhara iwo vachimbotadza kusevisa mota vanozogona here kubhadhara maprivate players.
Asi vakasanobata chigaro chamabharani weguta reMutare vaBlessing Chafesuka vanoti kanzuro yavo itori neurongwa hwekutsvaga vabatsiri vakazvimirira voga mukutakurwa kwemarara nemotokari dzerudzi dzinotsindira marara acho kana kuti makombakita kwete dzakangoshama sezviripo pari zvino. VaChafesuka vanoti motokari dzavari kuhaya sekanzuru pari zvino dzinotakura marara mashoma.
One open track inenge tiri campaign chakakura and at the same time
Vachafesuka vanoti guta rinoda motokari dzemarara dzinosvika 12 kuti mabasa afambe zvakanaka, asi vane nhatu chete dziri kushanda, dzimwe nhatu dzakafa, uye zvinotoda kuti vatenge zvekugadzirisa kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti hurumende yavo ichabatsira varimi senzira yekuedza kuderedza dambudziko rakonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine Russia, zvavanoti zvave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezvekudya pasi rose. VaBiden vakataura mashoko aya pavakashanyira dunhu reIllinois. Hondo iyi yapa kuti gorosi nechibage zvishayikwe pasi rose sezvo zvizhinji zvichibva kuRussia neUkraine. Russia iri kuenderera mberi ichigwisa Ukraine muhondo yave nemavhiki 11. Kuroorwa kwevana vasati vabva zera kunonzi kwawedzerwa zvakapetwa kaviri muEthiopia, zvinonzi zviri kukonzerwa nenzara inotyisa iri munyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti mhuri dzakawanda dzave kuroodza vana vasati vabva zera nekushaya zvekudya. Vanhu vakawanda vanonzi vari kutiza kunzvimbo dzine hondo vachinopotera kumwe nenyaya yenzara. Vamwe vanoongorora zvamatongerwo enyika vari kushoropodza danho rakavimbiswa nehurumende rekuda kuwedzera rubatsiro runopiwa kumadzishe, vachiti hazvina kusiyana nekutenga mavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vanhu ava vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa nekukasika munyika zvinokunda kupa madzishe zvemahara zvose zvavari kunzi vachapiwa. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa svondo rino nemutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marieni Chombo kuti hurumende yavo ichapa madzishe mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica, mafuta edzimotokari, mari dzekufonesa, kugadziriswa kwedzimotokari dzavo kana dzafa nehurumende, uye kutengerwa dzimwe motokari itsva mushure memakore mashanu oga oga. Pamusoro pezvo, madzishe anengoorapwa pasi pechirongwa chehurumende. Madzishe agara achipiwa dzimotokari nehurumende uye mafuta ekufambisa pamwe nekuisirwa magetsi mudzimba, asi izvi zvinonzi zvinombomira kuitwa zvichizodzorwa zvakare kazhinji nguva iyo nyika inenge yatarisana nesarudzo. Vari kupikisana nedanho iri vanoti madzishe anorarama nevanhu muvanhu, nekudaro hurumende haifanirwe kupindira nekuti mukupedzisira ichada kuti vaite zvido zvavo, ivo votadza kuramba nekuti vanenge vakasungwa maoko nezvinhu zvavari kutambiriswa izvi. Vanotiwo izvi zvinogona kuita kuti madzishe akundikane kugarisana nevamwe vanopikisa hurumende nekutya kutorerwa zvinhu izvi. Asi vamwe vanotsigira urongwa uhu vanoti hapana chakaipa kuti hurumende ichengete madzishe, vachiti hazvina kusiyana nekuti mwana achengete mubereki wake. Muna 2021 Zimbabwe inonzi yaive nemadzishe 276 kana kuti 286. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vauraya Izembe, vanove zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party, pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgwenya.
Chiripo ndechekuti madzishe hadzisinderera ende uye havasi vana vadiki kana kuti masmall house. Madzishe uno hawo ndewe kuzvimira vega vachimirira munhu wese. Saka vakatanga kudirirwa zvinhu izvi mutsapi. Vanozorasa zvandingati muchinguru independence, uye unhu hwacho vanenge vakuita savanhu vanoshanda nehurumende asi iwo vakamirira vanhu. Hapana zvakaipa kuti hurumende itarisire madzishi, asi ndofunga apa vanyanyisa.
Dr. Zembe munoti
nguva yacho yazvaira kuvimbiswa ndiyo isiri kwayo, nokuti mukaona zvinovimbiswa zvacho zvakangofanana nokuisa mbwire mbwire mukanwa mamadzishe, nokuti vane vachida kuzoti potoenda pasarudzo apa vaite kuti madzishe atine vanhu kuti vandoketa iwo boka juri la aningewa chitindire salubi. Saka zose zanga mwamanye pwa. Nekuti madzishe anofanira kunguva neupenyu hwavanhu. Madzishe anofanira kupuwa upenyu navanhu, kwete kuti unopuwa nehurumende kumusoro.
Vangwenya, chii chakaipa kuti hurumende ichengete madzishe kana imi muchichengeta baba wenyu? Ishe ndibaba wenyika.
Chokwadi ndechokuti hapana chakaipa. Nekutongoziva kuti kana kuBritain kana kuMalaysia kana kuJapan kune madzishe. Madzishe anenge achishandirana nehurumende. Asi madzishe anenge akamirira munhu wese. Havaite zvino sezvinoitwa navazembe zvinoita kuti vange vakurizembera kusaidi rehurumende. And uyezve kana uchiita chinhu chakanaka ukachiita nenguva yakaipa waita zvakaipa. Takatarisana nesarudzo pagara pane nhaurwa yekuti madzishe ari kushandiswa nehurumende kunge achidzvinyirira vanhu pasarudzo. Saka ndofunga kana vaita chinhu chakanaka vaita nenguva yakaipa. Zvaakufambirana nokutenga mavhotes zvichaunza mutauro. Usaita chinhu chakanaka chinounza mutauro.
Dr Zembe, pane nguva here inganzi unofanira kumira kuti unge uchivabatsira nokuti matarisana nesarudzo?
Boda hapana nguva, asi tikatarisa zvinhu zvataurwa izvi zvichivimbiswa izvi tinotarisa makumi mana namaviri amakorose. Zvinotaura here kuti madzishe anga asingaitirwi zvinhu zvinofanira kuti aitirwe? Kana anga asingaitirwi zvinhu izvozvo hazvigoni kuti vazodziva yeukwa ipo panapa pataurwa kuti amuroma wazaro norwizi. Kose zvazvisingaitiwi kubva patakaona rusununguko zvinongotaura kuti iwo madzishe haasi mapenzi. Vanotozviona kuti haaiwa uku kuda kubatwa kumeso kana kufufurwa kana kupuwa mbwire mbwire.
Vangwenya, tinoziva kuti hurumende yagara yanga ichibatsira madzishe vaipiwa dzimotokari vachipiwa mafuta ekufambisa pano nepapo kana awanikwa. Sei vanhu vanga vasingacheme semachemero aakuitwa izvino izvi?
Ndo chokwadi kuti tatarisana nesarudzo. Nekuti ndikanzi nejinda mangwana vangwenya munodiwa kuna ishe kuti pane kamhosva karipo. Manheru acho ndotumidzira ng'ombe neupfu. Zvinongoratidza kuti ndoda kuti ndinge ndichiinfluensa decision yaiyi. Saka hapana chakaibva, zvagara zvichiitwa hazvo. Asi pagara pane nhaurwa zvonga yokuti koi sei hurumende yangu inechijairadzwa chokuti kana tatarisana nesarudzo woita zvinhu zvinenge zvakanaka kumadzishe. Ngatingoitawo uhwohwo hunhu hwokuti madzishe akamira ega, akamirira munhu wese. Haikona kuti kana takutarisana nesarudzo wobatsirwa nehurumende. Ndo zvandiri kuona kuti zviri kunza kutaura hazvina kunaka.
Dr Zembe, muri kuti zvinoita sekunge pari kutengwa mavhoti. Munoziva sei kuti madzishe ivava vanenge vachizotinha vanhu vachivhotera bato riri kutonga? Ko, vanotadza nei kukuvhotera iwe imi mapato anopikisa?
Zvagara zvichingoitika kubva kare vachiita zvinhu izvozvo zvokufufura madzishe vozonoti madzishe ndavo seboka rezvematongerwo enyika. Nyamba hazvisizvo, kunotova uri kukuru ikoko. Chavanofanira kuziva ndechekuti zvinhu zvose zvanzi zvavanovimbisa kana kuti zvinoitiswa madzishe zvezvibva kuvanhu ndezvavanhu. Madzishe anenge atora achiona sokuti izvo kuitirwa zvakanaka neboka riri kutonga vane vaita uori. Madzishe avanhu chaivo chaivo anotora mashoko avanhu, vakachenjera kudarika ivo vari kuvimbisa ava. Hatingakatya mari nekuti madzishe mazhinji akashandisiwa zvisizvo, ipo pasina chouviri chinouya futi kuvanhu nokudaiwo madzishe pachavo. Uye pane kunyaya yekupesaniswa futi, madzishe achenjere kupesaniswa navanhu.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaurayai Zembe, vanove zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chemadzimai cheWomen's Roundtable nhasi na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzirana munyaya dzezveupfumi nemagariro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Uhulumende
uthi uyazisola ngokukhipha ihawu ebeliluphawu lwegceke lendizamchina ele Joshua Mqabuko Nkomo Airport engakhulumisananga loZulu weMandebeleni.
Le yimboza okwenziwa nguhulumende kuzama ukubasela imboza kayichithwe kayichithwe iyonakele ayisozilunge. Uhulumende uyehlile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo, uyehlile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo.
Umthelela okwaliswa kwamabhanga ukukweletisa izimali nguhulumende usuqalile ukujabalalisa umnotho ngamandla. Nanku amabhizimusi amaningi esesala ukuthengisela uZulu ngezikwelete. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uyazisola ngokukhipha ihawu ebeliluphawu lwegceke lendizamchina kobulawayo ele Joshua Mqabuko Nkomo Airport engakhulumisananga loZulu walindawo. Kumbiko wethu lenamuhla umphathi ntambo obona ngenhlelo zokuhambisa owe transport umnumzana Felix Mona uthe kwabaliphutha ukwenza lokhu, kodwa uthe balikhipha lelihawu ngoba labunjwa ngendlela engelahlonzi. Uthe vele lifakwa njengophawu kugcikeleli ngo-2013, injongo yayingeyokuthi lihlale nje okwesikhatshana. Ihawu leli belilenduku lomkhonto okuyizinto ezibaluleke kakhulu embalini yamaNdebele. Uhulumende ususelo luphawu kuliviki wafaka uphawu lweZimbabwe olulenyoni. Le yinto ecunule uZulu weMandebeleni sithi lokhu yikweyisa amasiko akhe kanye laye uJoshua Mqabuko Nkomo. Kodwa uhulumende uthi uphawu waselufakile lolu lalo luzakhitshwa ngoba esephakathi kokukhulumisana lemuli kaNkomo labanye ikakhulu abosiko eMandebeleni ukuze kuphunywe lophawu olusuthisa wonke umuntu. Ukansila webandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa ekwamukela ukuxolisa kukahulumende, ihawu lesizwe samaNdebele kumele libuyiselwe.
Kuyinto enhle kathokozisa kakhulu nxa uminista ivuma ukuthi benze iphutha. Sifisa ke lelo phutha lizaqondiswa lilungisiswe ke masinyane. Kuyathokozisa ke ukuthi ke avuma ukuthi hatshi baphambanisile.
Abanye kansila bathi ukukhitshwa kwehawuleli kungaba kulokwenza lezombusazwe, kanti abanye ngabathi kungaba kulokwenza lo daba lokubandlululwa ikakhulu kwabantu besiNdebeleni. ngokubona kwakho ngezombusazwe kumbe kulobandlululo lukhona lapha?
Angombono wami ke ipolitics ebisenzakala, ipolitics ebidlalwa laphana. Yikho sebenanzeleleke ukuthi abantu ke abakuvumi khona okusokwenzakele, bayikho ke sebevuma ukuthi baphambanisile sebekulungisisa. Hayi, ipolitics lesineke sithi thina ngokwe tribalism, mbona ngazathi ipolitics kakhulu yebisebenza lapha.
Uhulumende uthi usekhulumisana labo bonke abaphatheke kulolu daba esingathi ngama stakeholders ukuze kuvunyelwane ukuthi kufakwe phawulo phi laphana ukukhitshe khona leli hawu. Ngendlela akhuluma ngayo ihawu ungani kalisoze libuyele. Ngokubona kwakho libuyele yini leli hawu kumbe kudingwe olunye uphawu?
Ihawu kumele libiselwe, ihawu alonanga lutho, ihawu kalila nkinga elilayo ngitsho, kalibiselwe ngendlela elalivele lifakwe ngakhona. Ihawu yile lifunwa ngabantu, kalibiselwe ihawu, kaliwonanga, akumelanga litshintshwe lakancane, alihlale likhona leli hawu, yilo elifunakalayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma laye umsolile kakhulu uhulumende ngokukhipha ihawu leli engakhulumisana ngalozulu weMandebeleni.
Ngabe babuyile kithi eZanu PF lapha sizabatshela lingasusi into leyana lingakakhulumile bantu. Kodwa bazendlela obathanda kodwa bona kungukuthi kwesinye isikhathi uyabusithi bona eZanu PF eZanu PF uyesurprise ubona into lasingakusakwazi ukuhamba njani. I think kona kwana kumele kufundise iy'gade zakhulumende zonke ukubona abafunde into bayi-totalabantu ka kele bekhulume nabantu kuqala abanikazi nezigaba zomateki ikona lapha thumelela iZanu PF bakhona abaphiseaseZanu PF bakhona bemhlaya bakhona bakhona ngenkizitshini society ababandla ebenkolo bakhona khulumisenani la bantu ayikhona liyenza into bese liyalixolisa ngezigaba kwesinye isikhathi ibe utshengisela ubhanqa obedwa ngabanye ama-27 abasebenzela uhulumente oaona abahambelani iZanu PF bona aqinisekesa ukuvuka ukuthi bakwenze ungakakhulumisana la bantu ngoba kanti awuzathi ibhakane yana eyadlesuke liyi-temporary sufake liye liyi-temporary kuenzanaabana angikho lapho esiqashe ubona ukuthi bangasesesiweta ezisiyadani ngento engelakhanda engelamsebenzi sifuna abantu abakwazi ukuthi nxaba ngama-57 yes dasedle i-apolitical ababanye abantu ngutshele iqiniso elikhona basebenzele egangeni oko bekwazi ukuthi abantu bazasuzanu PF basele umangaza njengomkhokheli wezanu PF kuthiwe abantu abayibo abenze ubhandlaloko esiyabo bekwenza ngabomo vele bekwazi ukubona hayi igame siyakuzanu PF ngeke zanu PF azange sizitshele odabana and mina ngisemthwa committee zanu PF yangibona kuthi mina yi hayi making this body that day I think as kwazi ukwenzeni baba ngokubhanxa bona lokho nasingakufunile lapho.
Kulabanye abanakana ukuthi ibhakane leli lingaba likhitshiwe ngoba uhulumende ubona ngani ihawu leli ngelemthwakazi okulibandla uhulumende akhanya engazwanani lalo. Ungakubona ngaleyo ndlela?
That's a very stupid ukuze analysis ihawu laba khona kudala ngesikhathi sakomzika zabalobengona ihawu leti yata ihawu labantu bonke balabomhlakazi laba emhlakazi phathe kuyile kathi iqizibuyele izolo le so ubuyini usongesikabuyihla ngehawu into vele eeleivele siziqhenya ngayo even kubhoso lapha kokobulayo ihawu letiela and siziqhenya ngayo so it has nothing to do with into lokuzeni imhlakazi ngithilo ngabe ngubhani ngoba njengabantu emahofisini akahulumende especially bona ngalo kuma-airport adlala into kumele siyifake nesuthukane ngubhani endalo sodana but akulali le emaraphilo kulokuthi ngomu-7 okuzi angathi ngabomo ekwazi ukubona ezidemi zabo yakuzaeu but this is the time now when you must have ungazibani ngabana yiwokana elalifuna amasimina nhlala sizo mina ngiyona ifuna ukuzidlema kuhle sivumeleni sona
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF Central Committee sixoxela eKobulawayo. Umthelela wokwaliswa kwamabhanga ukukweletisa izimali usuqalile ukuthabalalisa umnotho ngamandla. Nanku amabhizimusi amanengi esesala ukuthengisela uZulu ngezikwelete. Amabhizimusi afana leFivet, iWholesale Beef lamanye athi kasenelisi ukukweletisa abantu impahla ngenxa yokuthi lawo kasenelisi ukuthatha isikwelete emabhanga. Inkampani yejukela iTongati layo ithi ayisenelisi ukubhadala abalimi. Lanxa usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka esithi umthetho lo ujonge ukuletha ububelo kwezenotho, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi sokuvele sobala ukuthi umthetho lo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa uyadilisa.
Ndabuka khona ukuthiwa khona imboza kayibaselwa iyachithwa, awulungisa imboza ngokufaka umlilo ube mnenge ngokungezelela inkuni uthela impuphu njalo kugcina kuphela impuphu kwaphela inkuni kwafa ibhodo kodwa yonisa lilokhu imboza injalo. Le imboza okwenziwa nguhulumende kuzama ukubasela imboza kayichithwe kayichithwe iyonakele ayisozilunge. Uhulumende uyehlile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo, uyehlile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo. Ezomnotho zethu vele kazigcilanga esisekelweni esifaneleyo. Kanti ke njalo imali ukuthi ithenge ngendlela efaneleyo idinga ukuthi labo abayisebenzisayo bayithembe, bathembe ezomnotho, bathembe lalabo abaphethe bepolitiki. Konke lokho kakwenzakali kakukho, imali kayithembakali, ababusayo kabathembakali, abaphethe ezomnotho kabathembakali. Lokho akuzamayo nje uhulumende uzabulala izinto ngendlela kulo kakhulu njengalokhu sibona amakhampani esevimba izinto akade ezenze encedisa abantu.
Kungaba kukhona yini Ncube okuhle okwenziwe yilumthetho mhlawumbe okungabonwa ngabantu abanengi njengoba uhulumende ewufake esithi ujonge ukuqinisa umnotho?
Akukho okuhle esingakuboniyo ngoba vele kakukho into lisegcekeni nzisebaleni isefusini, akukho zihlahla, akukho kulahleka, siyakubona konke. Ezomnotho ziyabehlula ukuthi bazibambe ngendlela efaneleyo. Kanti asonto eqalisa manje, uza ungabuyela emuva khonale ngabo 80s bekuvela kahle kamhlophe ukuthi bayehlule ukuphatha ezomnotho. Zazi lokho ezidilika kwangeni esaphu, zazi lokho ezidilika imali yeZimbabwe ngo 97 yadilika, yadilika yacina iphelile sakuma trillion, kwakhitshwa amazero abuyela amazero, kwakhitshwa amazero kwangena abantu abakwazi ukuphatha ezomnotho ngo 2009. Sekule umhulumende ohlanganisayo, zama izinto ngendlela efaneleyo. Kwasuka lapho kwabuyela futhi ezandleni zeZANU PF kwadilika sekufike namhlanje. Into ibonayo ukuthi abantu abehlulwa ukuphatha ezomnotho ngabeZANU, i-government yeZANU PF hayi kuyayehlula ukuthi babe belokhe bephiwa njalo ithuba elinye ithuba njalo elinye ithuba lokudiliza. Ngibona abantu beZimbabwe baya bengahlakaniphanga, babe bebasela imboza kulokuthi bayichithe.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Inhlanganiso esizimeleyo zimanyane lohulumende namuhla emhlanganweni wokufundisa abesifazana abadobha ingcekeza emigwaqweni ukuthi bengakhuphula njani inzuzo abayitholayo emsebenzini wabo. Ugatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane labesifazana lubacebise ngamathuba abangawathola awukuboleka imali eqondane lokuthuthukisa amabhizimusi amancinyane kanye lokuthi bengazivikela njani kuzehlakalo zokuhlukuluzwa kulumsebenzi. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute, ephathisa abesifazana ngohlelo lwayo olwe Women West Speakers Cafe, uchasisela uStandekile Mhlanga weStudio 7 ngomsebenzi wabo kanye lezinye inhlelo zokusiza abesifazana.
silohlelo olwe Bulawayo Women's West Cafe lapho sincedisa khona omama abenziwe speaking ngobulawayo ikakhulu abadobha besemalokitshini njalo futhi abadobha besengozimine laba ngabantu abadobha izibi thine sithi izibi kodwa bona bakubona kuyimali njalo kuyindlela yokuziphilisa sibancedisa ukuthi bathole iprotective equipment ukuze badobhe kuhle bengahlatshwazi imbodlela lameva njalo futhi bengabambi ngezandla izinto ezingaba yipoison empilweni zabo sibe sesibancedisa njalo futhi ukuthi bamele amalungelo abo baqede lo dlame lolukhona ikakhulu engozimine lapha okudojelwa khona lapha neRichmond Landfill site kulokuhlukuluzwa kwabomama ngabobaba abadobhayo bebathethisa bebathathela impahla zabo siyaxoxisana njalo lalabo baba ukuze lolu dlame luphele
libona njani ukuthi inhlelo lezi ziyaphathisa umphakathi kunjalo kubasiza ngani ngempilo zabo sinanzelela ukuthi iningi liyalamba akulamali akulamsebenzi
kuyabasiza abantu esikwenzayo ngoba abantu bayathola ukuthi babe amalungelo abo avikelwe singakhohle ukuthi ngesikhathi sona lesi lapha abantu bengelamsebenzi abantu belamba khona yikho lapha esithi ngesikhiwa abantu bavulnerable khona ukuthi abantu bahlukuluzwa kakhulu khona njalo futhi singakhohle ukuthi okunye okwenza abantu balambe yona into zabo climate change esizikhangelayo thina ukuthi zingenziwa njani ukuthi abantu bathole usizo bathole ukuziphilisa ngaleso sikhathi ngoba iclimate change ikhona asingeze sayibalekela kube sikhala ngayo akusizi okumele sikwenze ukuthi sizibuze ukuthi singaphila njani lalesi sinanakazana seclimate change esesilaso esiphakathi kwethu njalo futhi siyabona abantu bethola ukuthi bathola ulwazi bathola ukufinyelela amahofisi ayenza izinqumo abantu bathola ukuthi lemibono yabo labo ifinyelele kulabo abenza izinqumo nxa sisenza lezi ncwaningo esizenzayo njalo futhi nxa sisenza imihlangano lapho sibadibanisa khona labenza izinqumo ngoba uyakwazi ukuthi thina abantu abasemhlubulweni weMathebeleland sikhathana kakhulu lembiza epheka izinqumo eseHarare kunzima ukuthi abantu bakithi bayefika esigodlweni seHarare bayezikhulumela babeka izinto zabo kukanti labanye sibakhethayo ukuthi basikhulumele labo bayakhohlwa njalo futhi ukuhambisa izikhalazo zethu kumbe bakhohle ukuletha impendulo yezikhalazo zethu njalo yikho phela inhlelo zethu lapho ezinceda khona ukuthi abantu baxhumane manqamu labenza izinqumo
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yamaThebeleland Human Rights Institute esixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lenhlupho ababhekane lazo ikakhulu kwezenotho. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukraine lithi amasutha afika phose amakhulu ayisithupha 560 akuhlangothi lwe-National Guard asefile selokhu kwaqhamuka iimpilo le-Russia ngontlolanja abezindaba abe-associated press babika ukuba ibutho leli ligoqela abalwisana le-Russia edolobheni le-Mariupol kukampani emba insimbi endaweni zokucatshela izikhali zenyuklia ama-bunkers kubikwa njalo ukuba ele-Ukraine lithi selithonisa uvadin shashimarin okubutho le-Russia obanjwa esanda kudubula abantu ababehamba ngemota endaweni ebizwa ngokuthi i-Chupakakivka kutoniswa amacala okubulala abantu bahlayana abanye abakubutho abafika amakhulu ayisithupha 600 kubikwa ukuthi benza okufanayo endaweni ezijiyeneyo kwele Ukraine kusenjalo ele-Finland lithi selizangena kumanyano we-NATO kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia umnumzana Vladimir Putin umkhokeli wakwele-Russia udla amalahle ngodaba lolu umongameli Joseph Biden uthi uzisa usizi ukuba kulabantu abafika phose isigidi 999,000 asebule umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. UBiden owethule umbiko lo namuhla uthi ubuhlungu kakhulu ukufelwa ngubaba, ngumama, umntwana, isihlobo kumbe umngane. Uthi abafelwayo kumele beduduzeke ngoba kuyabazi ubuhlungu bokufelwa ngumuntu omthandayo. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 82 million asebebanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Inhlanganiso ye-UNICEF ibika ukuba selikhuphukile inani labantu kwele Ethiopia abendisa abantwana besesebancinyane besizela ukuthola ukudla. Kule ndlala eyesabekayo kulelo lizwe ngenxa yokungani kahle kwezulu lempi yomvukela. Umnumzana Ferdinand Makhosi oloyise owabusa ele-Philippines ngochuku kusukela ngomnyaka ka-1965 usiyafika umnyaka ka-1986 ubika ukuba usenqobile kukhetho lukamongameli. Uyise uFerdinand Makhosi waxuthwa nguZulu esikhundleni.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela abongi bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Abongi bathi lolu suku eZimbabwe lunanzwa ngesikhathi abakulomsebenzi bebhekane lenkinga eziningi ezigoqela iholo eliphansi. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso emela abongi abasebenzela uhulumende e-Nurses and Midwives in Government Association of Zimbabwe bakhala ngenkinga eziningi abahlangana lazo ezigoqela ezeholo. Okufakazwe ngumkhokheli walenhlanganiso umnumzana Emmanuel Mahlangu ochasisa kabanzi ngalokho.
Siyabonga ke ngabomongikazi labomongi bethu beZimbabwe abaqhubeke belwela impila kahle yesizwe sethu. Ngaphandle kokuba umongikazi baqinisele ikakhulu ezikhathini ezinzima ezifana lalezi, ilizwe ngeza ke lithuthuke, ngeza ke lenele sokuthi liphumelele. Kuyanxuswa ke ukuba izizwe zilwise ukuba inani labomongi liqhubeke lisengezwa. Siyananzelela ukuthi ilizwe lethu lekhe liqhubeka lifundisa omongi labomongikazi.
Ulandisa njalo ngobunzima abongi abahlangana labo uMahlangu osekubangela ukuphuma kwabo ngobunengi elizweni besiyadinga ukuziphilisa kwamanyamazwe.
Ngenxa yokusilela kwabomongi umhlaba wonke jikelele, siyananzelela ukuthi abomongikazi bethu labo baphuma elizweni lakithi besiyadinga imali kwamanyamazwe. Kodwa kusaqakathekile ke ukuba lathi siqhubeke sidinga indlela zokuba omongikazi bethu labomongi bethu bangaqhubeka njani besiphathisa njengesizwe ukuze impila kahle yelizwe lethu nomhlaba wonke jikelele iqhubeke ivikelekile. Siyathokoza ngalolu suku. Sifisa sengathi omongikazi bethu bangaqhubeka ngomsebenzi onzima kangaka abawenzayo. Siyababonga, siyathokoza ngabo.
Umnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela eyinye njalo inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Union ulandisa ngezinye zezikhalazo abalazo ezibhekane lamalunga abo.
During this inflationary era whereby the salaries of the employees are being eroded by the inflation, most of the employees and workers here in Zimbabwe are now complaining more about the salaries they are earning.
Ngalesi sikhathi imali yakuleli iqhubeka isehla amandla ayo, iholo lezisebenzi liqhubeka lisiba lincane kakhulu, iningi lazo zikhala ngoholo liphansi kakhulu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, labo bakhiphe umbiko besekela usuku lwabongi besithi akulamehluko ekusebenzeni kwabo ngoba bonke basebenza ngempilo zabantu. Abanye bakhangele ezokuqeqesha kuthi abanye bekhangele ezokuphepha emikhuhlaneni. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa ngenhlupho ezifanayo ababhekane lazo.
Kodwa lamhla nxa sikhuluma kanje omongikazi bethu abeZimbabwe abasebenza nzima maphansi kokuhlukuluzwa, ama-labor rights abo abaselawo, abasa khululekanga nxa besemsebenzini ngoba bathenjiswa ukuxotsha imisebenzi kumbe sebake baxotshwe emsebenzini ngoba bekhala ngokuthi iholo lincane.
Ucinethi njenge-R2zi babatshayela ihlombe abongi kanye lokubabonga ngendlela abazinikele ngayo emsebenzini wabo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kodwa-ke lamhla thina njenge-R2zi sithi kibo qinani uma wokulwela amalungelo emsebenzini, wokulwela iholo lethu, wokulwela amalungelo wokuthi sizilwele thina. Akhona kusisekelo sombuso. Lingadeli komongikazi, liyimbokodo yezisebenzi.
Embikweni wakhe ngosuku lwe-International Nurses Day, umkhokheli weZimbabwe Nurses Association Zina umnumzana Enoch Dongo uthe iyancomeka kakhulu imisebenzi eqhutshwa ngabakulolu hlangothi lanxa bebhekane lobunzima ekuqhubeni umsebenzi wabo lempila kahle yabo isengozini. Lonyaka usuku olwe-International Nurses Day lunanzwa phansi kwendikimba ethi Nurses, a voice to lead, invest in nurses and respect rights to secure global health. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Inyathelo elitsha likahulumende elokukhweza imithelo kundleko zokuthola imali yakwamanye amazwe kubikwa kulakho ukubangela ukuthi iningi lezizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe ziqale ukusebenzisa ezinye indlela zokuthumela imali ekhaya. Kubika umqondisi Dube eseGaborone kweleBotswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi ukukhweza umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe indlela yokuzama ukuvikela ukwehla kwesisindo semali ye-bond note. Lokhu kuza ngesikhathi imali ye-bond note yehle isisindo okumangalisayo. Inyathela likahulumende lokuphanyeka umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe kulakho kuphazamisa ukungena kwemali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi leli nyathela lingadala ukuthi abantu bengathumeli imali ngendlela ezisemthethweni ongabona uhulumende lahlelwa ngenye imali akade ezayithola ngomthelo othiyeneyo.
Ukuphezwa kwentengo ekuthumeleni imali ekhaya kuza kwenza ukuthi abantu babalekele indawo okuyizwe ezisemthethweni ezokuthumeza imali ekhaya, baqale ukudinga ezinye indlela abangazisebenzisa ukuthi bethumeze imali ngoba bengafuni la ama-charges ayabe sekhwezwe sephezulu kakhulu. Ngoba ungananzelela okwenzakala kathesi ukuthi impilo yena vele ngokwayo inzima, so putting an extra cost kuzaba nzima emuntwini.
OweZimbabwe owenza ibhizimusi phakathi kweBotswana leSouth Africa umzana Mthabisi Dube laye uthi inyathela likahulumende weZimbabwe lizafuqa abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi badinge ezinye indlela zokuthumela imali.
Indaba le ye-hike le kuma-electronic forex transfers izosikhathaza kakhulu ngoba kusho ukuthi somele sidinge ezinye indlela zokuthumela. Udinga umuntu ekhaya kodwa uzomthola nini umuntu wakhona, you know, kwesinye isikhathi uthola ukuthi imali icina ingafikanga kumbe kwenzakale something imali ingafikanga. Ama electronic transfers abe reliable ma i-cost seziyaphezulu kusho ukuthi sokuzaba nzima kakhulu.
UDube uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabe uyathola ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho ezingavikela ukulahlekelwa isisindo kohlobo lwama-bond note. Okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa impahla etsheneko leBotswana umzana Rodwell Moyo uthi imuli eziningi ziphila ngemali evela phandle kwelizwe, ngakho uthi inyathela leli lakho ukulimaza imali uhulumende ayithola ngenxa yabantu abangaphandle kwelizwe bethumela imali kuzihlobo labangani. Inombolo zitshengisa ukuthi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abasebenza ngaphandle kwelizwe iya ikhula umnyaka ngomnyaka. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lithi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe iqonye isuka kusigidi 1 billion ngomnyaka ka-2020 yafika phose kusigidi lengxenye 1.4 billion ekuqaleni komnyaka ka-2022. Kusenjalo sibalukhulu wenhlanganiso ye-Southern African Development Community SADC umnumzana Elias Mahosi kade evakatshele eZimbabwe ngolwesithathu lapho ahlangane lomongameli Mnangagwa. UMakhosi ugcizelela ukuthi iSADC ifuna ukubona isiyeso zomnotho ezaphanyekwa eZimbabwe zisesulwa njalo inhlanganiso le iyathembisa ulwisana lenzondano ebhekane labo kuza kwele South Africa. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Asibeni kweza kusihlwa njalo kusasa ngo half past 7 na.